imana wangu chikora makabasa sikudzidza upe chidzidzo chakakosha kukunda kudzidza mabhuku. Wangu chikora makabasa sikudzidza upe chidzidzo chakakosha kukunda kudzidza mabhuku. Chinotsi upenyu upenyu kurarama zvaunodakana zvausingade matambudziko kana makorokota pamunhu mumwe chete. Nhasi unoshamisira asi mangwana woshamisika pamwe unoomera wazoguma waomerwa. Chichingodaro chichingodaro chichingoda ndo chinonzi upenyu. Kuvemwa kudiwa tambira izvese kuvara kuve mukundiri. Kuvemwa kudiwa tambira izvese inga Jesu akafa asingafadzi munhu wese. Hakuna munhu asina basa choro uri moja inotsigamo mbele musoro mbudziri hata uchipukuta ziyande chumwe suare kufa musitakurire kofini uyenda kunozvivika. Ukapinda basa usave kuti ufume womubudzino jama yakasungiriwa asi musi unotabani chacha yanoisunugura.
Rainos Mauta Durifa Puchiegete Suva Nosumtua Brighton Shubalete Sam Semalo Marecha Pafio Emmanuel Matrimo Libert Katena Sundilale Felix Ziriva Brian Kise Dr. Maunganize.
Chimba
Warina chino chelewa, warina chino chelewa, hii tinga mucherera. Kabuzigoriga uya uchaite iko amawe Upeli kwire tike Unakona kuoma Shakuti unofunga kuta uchasofave
Mambo, Prince Maradzikwa, give mota weshure, wane nichizema, oh betbere, edisa moyo, chimdara changu pa mondoro, Christo Gara, Philip Guyo, Simba Ashtos, Mkanya.